Hapana chiri kutarisirwa nevatsigiri vepiwa Platinum Play pamwe nevese vanotevera nhabvu munyika kunze kwekukunda nekutora mapoints ese matatu zvekuti isondorese nyaya yanga iri yekushanya kweOrlando Pirates iyo inoteverwa nechaunga chinotyisa munyika mayo. Mutambo uyu uri kutambirwa kuBarber Field Stadium panzvimbo yeMandava Stadium mushure mekunge veConfederation of African Football vati Mandava Stadium haina pekugara panokodzera pevatori venhau. Asi muteveri weFC Platinum Muzvari Stembeni Muwashu vanoti chero vari kutambira muZimbabwe chete vari pamusha zvekuti havasi kuona Orlando Pirates ichimira pamutambo uyu.
Hazvimbotityise as long as muchingori muZimbabwe. Mutare, Harare, kana Gweru, paBarber Fields apa, tinotongo wina chete.
Vatambi gumi veFC Platinum vakambotambira zvikwata zvemublawayo zvekuti vanoziva nhandare iyi seri neseri. FC Platinum iri kuziva kukosha kwekukunda mumutambo wayo wekutanga wemagungano zvekuti yaive yatove mublawayo nechipiri ichigadzirira. Pirates yatamba mitambo mitatu yakateverana ichikunda muABSA Premiership uyezve iri pachinhano chechipiri mumakundano aya. Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti hapana chekutya kuchikwata chekuSouth Africa ichi. VaMusongoro vanoti pamusha atove mapoints ese matatu atove mubhegi reFC Platinum.
Orlando Pirates itimu yatinorespekta zvayo, asi kana vachinge vava pamushaka tototarisira mapoints. Pois ndokwatinofanira kutovadyira kunoku, havangambodyira pahome. Tototarisa win FC Platinum at least akaonawo 3 points, tinenge takapinda.
Mutambi ari kushura mare ndekuda kwashe mahachi wemuZimbabwe uyo ari kukandira Orlando Pirates zvibodzwa pamadiro. Munyori wemutambo wenhabvu Tawanda Tafire Nyika anoti anga achitevera matambiro ePirates zvekuti anofunga kuti Platinum ikamisa mahachi inokunda mumutambo uyu. Asi Platinum ine vatambi vakaita sa William Sitima, Kelvin Moyo, Lawrence Mhlanga naRafael Mudubiwa avo vanokwanisa kuita kuti mahachi asatambe sezvaanoita mazuva ese. Mukutsvaga zvibodzwa Pure Platinum Play inenge yakatarisira kuna Gift Mweti na Edwin Madhananga avo vane nhoroondo yakasimba mukuita izvi. Mutauriri weFC Platinum Muzvare Chido Chizondo vati chikwata chavo chine nhomba yekuda kukunda mumutambo uyu.
We would say let's get to group stages, but with any team you get hungrier. There is an excitement to do better, not only for FC Platinum but for Zimbabwe. So let's see how it shapes up on Saturday.
FC Platinum ndiyo yega iri kumirira nyika makwikwi emuAfrica. Veruzhinji munyika vari kutarisira kuti kugona kunenge kudada ichavakanda mumhemberero pachapera mutambo uyu mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.